kwa kwaita makure akawanda pasati pambo itikao kufamba kwa kaita se kwa taita saka ningati nini zvakanaka kuti tatanga kutaura nevanhu vakasiyana siyana neve hurumende yeAmerica takasangana neve ku World Bank neve IFC uyezve nezvizvarwa zvekuZimbabwe vanogara kuno kuAmerica saka ningati mavambo zvaitika izvi mavambo ekuti tinofanira kuramba tichitaura futi nevanhu ava tichiona kuti tingaumbe tikavake zvinhu zvihombe zvinoendera nekuwedzera trade neupfumi pakati peZimbabwe neAmerica.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kuti zvii chaizvo zvavachange vachida kubva kune vemakambani akabva kuZimbabwe?
Vanga vaine zvakasiyana zvavanga vachitaura. Vamwe vanga vachiti vanoda kuti kana vachitumira mari vanoda kuti zviite zviri nani, kana vachitumira mari kumusha vanoona kunge mabhangi kumusha anodhurisa kana vachitumira mari kumusha. Saka vamwe vanga vachichema kuti zvinofanira kuongororwa kuti kutumira mari machaji avanoitirwa adzikiswe. Vamwe vanga vachiti vanoda kuziya kuti maproject ekumusha avangakwanise kuti ivo kana vaine mukana wekuunganidza mari yacho vakwanisewo kuti vave vachiisa mari yavo maproject yavo. Vanga vaida kuti vaziye kuti maproject acho ndeapi, akamira sei. Saka ningati zvakasiyana siyana zvatataura. Vamwe vanga vachitiwo vanodawo kuti pave paine mukana wekuti vakwanise kupota vachipawo mazano avo kuti zvinhu tingafambise sei kumusha, zvingafambiswe sei nezveupfumi hwenyika economy. Saka vanodawo nzira yekuti nemukana wekuti vapote vachipa mazano avo.
Zvii kune vamwewo vatadza kunge vari pamusangano uyu zvamungati imi zvizvarwa zveZimbabwe zvingaite semabhizimisi kumusha?
Ndingati inini zvakati kuti zvingatariswe nezvizvarwa zvekumusha. Kune nyaya yekureza mari kumusha vakaita sana Reserve Bank vanenge vachitsvanga mari, ndokunga vachagadzira anonzi madiaspora bonds ekuti vanhu vanogona kuisa mari ichikwanisa kuzodzoka ine interest kana Reserve Bank ichida kana mari yekuvakisa maroad kana mapower station. Saka kune nyaya idzodzo, but ndikati maareas ekuinvestor akati wandei kumusha nemamiriro akaita upfumi hwenyika. Kune maareas eInfrastructure, emapower station, emvura, emaroad, emarailway, inonzi infrastructure area iyoyo iri kuda investment because mari yacho haimo munyika muZimbabwe yekugadzirisa zvinhu zvese izvozvo. Kwozoita area yeagriculture, manufacturing industry, ngati mining, ndingati IT, inonzi ye IT, dzimwe futi area dzekuti chi kana vanhu vachida kuita ma investments kumusha vanokwanisa kuwana maprojects kumaarea iwayo.